Kunyange hazvo vamwe vemabhizimisi vekunze vari kuchema nemutemo uyu. Vamugabe vati mutemo uyu haukanganisi mabhizimisi ekunze uye unotokurudzira vekunze kuti vashande nevatema vemuno.
PPC Zimbabwe has demonstrated what many other companies.
Kambani yePPC Zimbabwe yaita zviri kutadzwa nemakambani akawanda uye yaratidza pachena kuti mutemo weindigenization haukanganisi mabhizimisi ekunze, asi kuti unotochengetedza mabhizimisi aya.
Vamugabe vati kambani iyi, iyo ine zvigayo zvesemende zvitatu muHarare, kuvulawayo neGwanda, yakatoita zvinodiwa nemutemo uyu muna 2012 nekubatsira vanhu vari munharaunda dzainoshandira, pamwe nekupa zvikamu gumi kubva muzana zvekambani kuvashandi vayo.
Government notes with satisfaction that in 2012 PPC
Rumende inofara chose kuti muna 2012 PPC Zimbabwe yakaita zvinodiwa nemutemo weindigenization uyo unoti makambani ekunze anofanira kupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kuvatema vemuno.
Vamugabe vati zvinofadza kuti kambani yePPC yakavaka chigayo chemhando yepamusoro muHarare uye kambani iyi yabatsirawo muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro munyika. Semende yakabva kukambani iyi yakashandiswa muzvirongwa zvekuvaka dhamu remutirikwi muzinda weNational Railways kuvulawayo, pamwe nenhandare yendege yeJoshua Ngomo kuvulawayo. Mukuru wekambani iyi muZimbabwe vaKalivone Masiyane vati kambani yavo inofara chose kushandira muZimbabwe uye ine tariro yekuti ichagadzira simende yakawanda ichashandiswa muzvirongwa zvakaita sekuvaka mugwagwa unobva kuBait Bridge uchienda kuChirundu. Vati chigayo chemuHarare icho chichange chichigadzira matani zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu pagore chichange chichitengesawo simende kunyika dzekunze dzakaita seMozambique Zambia. Zvigayo zvese zvePPC zvinoburitsa miriyoni nezviuru mazana masere zvesemende pagore, izvo zvinoita kuti ive kambani hombe yesimendi munyika. Mamwe makambani anogadzira simendi munyika iLafarge iyo iri muHarare, pamwe neSino Cement iri kuGweru. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira wekuNigeria vaAliko Dangote vakapiwa mvumo muna 2015 kuburikidza nekambani yavo yeDangote Cement Zimbabwe yekutanga bhizimisi rekugadzira semende, asi havasati vatanga basa iri. Makurukota akawanda ehurumende anosanganisira gurukota rezvemaindustry vaMike Bima, vamiriri vedzimwe nyika dzakaita seChina vapindawo muchitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.